Murwiri wekodzero dzevanhu vaBatla Tambo vanoti matunhu eulawayo, Matabeleland North neMatabeleland South ane nhoroondo yekuvhotera mapato anopikisa kubva muna 1980 apo matunhu aya aivhotera bato reZapu raitungamirwa nemushakabvu Joshua Ngomo. Pakaitwa mubatanidzwa pakati peZapu neZANU PF mushure mechibvumirano cheUnity Accord muna 1987, vatambo vanoti matunhu aya akanga ave kuvhotera ZANU PF, asi vanotiwo nekuda kwekutsutsumwa pamusoro penyaya yegukura hundi vanhu vakawanda mumatunhu aya vaisavhota.
Musoro mekusainirana pasi kwechibvumirano cheUnity Accord cha1987, election yakazotevera ya1990 kunosvika mugore ra2000 vanhu vangovhotera bato reZANU PF, nekuti pamwe pane mubatanidzwa pakati peZPF Zapu neZANU PF. Asi takaona chimwe ndechekuti kubva muelection ya1990 kunobata election ya2000 vazhinji vanhu vematebereni vangasikachavhoti pachavo, patingati nechirungu inganzi vhota apathy. Izvi zvanga zvakakonzereswa nekuti vazhinji vangasingachaoni chavanovhotera, nekuti vanga vari vanhu vangagara vachitsutsumwa zvikurusa nezvanga zvaitika izvo, tingati hondo yegukura hundi yakaburaisa vanhu vazhinji sazvikurusa, savanhu vangasingachaoni pachine chinangwa chekuti vangavhotera.
Vatambo vanoti mushure mekuvambwa kwebato rinopikisa reMDC hazvishamise kuti matunhu aya akavhotera bato iri zvine mutsindo musarudzo dzegore ra2000, asi vanoti kupatsanuka kwakazoita bato iri mumakore aitevera kwakapamukana kubato reZANU PF, vachitiwo nekuda kwemakakatano aripo pari zvino pakati pavachamisa namuzvare Tokozani Kupe avo vari kutungamira rimwe bato reMDC, vanoona bato reZANU PF richiwedzera zvigaro zvariri nazvo mumatunhu aya pari zvino mudare reparamende.
Izvozvo zvingapesera zvaomesera bato reMDC Alliance rokutungamirwa navachamisa kuti rigokwanisa kuzovatora zvakare masitsa, zvikurusa takatarira nyaya yekuti ZANU PF yezvino irikuratidza kuti ndobato rine mari zhinjisa pamaelections ato kupinda a2018. Muprovinsi yakaita seyematebeleland North rinoona kunge bato reZANU PF ringakwanisa kuti rigowedzera masitsa ariinaro ari 7 kwaiko zvino, ringapesera rakwanisa kusvikangana masitsa kuti aite 9 kana kuti 10 aringakwanisa kuti rihwine bato reZANU PF. Zvikurusa nekuti iro ndorine mari zhinjisa iko zvino, zvakare vari kuenda hurongwa huzhinjisa hwekuti asi kuti vari kusimudzira pfundutso yevanhu, zvikurusa vachitaura nyaya yavo yeindigenization.
Nyanzvi muzvidzidzo zvekutongwa kwematunhu vaVincent Chakunda vanotiwo maonero avo ndeyekuti MDCT yavachamisa nemubatanidzwa wayo weMDC Alliance ichakwanisa kuwana zverutsigiro rwakakura kunyanya mudunhu reulawayo, kuchitariswa kuti vachamisa vari kufarirwa nekuda kwezera ravo.
Somuono wangu ndingangoti Bulawayo constituency handi inyanyi kuona ZANU PF ichigona kuita comeback kubva kwainga iri ichihwina nomutsindo.
Dunhu reulawayo rine zvigaro 11 zvedare reparamende nezvigaro 6 zvedare resenate. Ukuwo dunhu reMatabeleland North rine zvigaro 30 zvedare reparamende, kwoita zvigaro 6 zvedare resenate zvinove zvimwe chetezvo nedunhu reMatabeleland South. Pari zvino bato reZANU PF rine zvigaro zvakanyanya wanda mudunhu reMatabeleland South, umo rakatora zvigaro zvose. Muongorori wezvematongerwo enyika achidzidzisa paUniversity of Pretoria muSouth Africa, Vatyanai Masia, vanoti pamatunhu matatu eMatabeleland, dunhu reMatabeleland South ndiro rinonyanyonetsa kuziva kuti nderipi bato ringakunda mudunhu iri.
Kubva 1980 kumaelections maviri chete ya1980 na1985 ndo atingati pati imwe chete yakakunda muMatabeleland South makore emaelections achiteverirana iri ZAPU. Asi kubva ipapo imwe neimwe election inotevera iri kuwiniwa nepati yakasiyana neinenge yambohwina pekutanga. Naizvozvo zvinotiremei kuti tione kuti muna 2018 munenge makamira sei.
VaMasiya vanoti kunze kwenhoroondo yekuti matunhu akasiyana-siyana anowanzovhotera bato ripi, kune zvimwe zviripo zvakakosha zvichabatsirawo kuburitsa kuti nderipi bato richakunda musarudzo idzi. Vanoti chimwe chezvinhu izvi ndechekuti sarudzo idzi dzichave dzekutanga dzichaitwa vaRobert Mugabe namushakabvu Morgan Tsvangirai vasimo mudariro. Vachakunda vanoti munhu anoonekwa saiye chaiye achagona kugadzirisa mamiriro eupfumi hwenyika ndeimwewo nyaya yakakosha zvikuru mukuvhota kwevanhu.
Ndinoona sokuti vanhu vose vari kumusha included vava uno muono weekonomi. So iko zvino ukaenda kumusha kuti uvatsanangure nedare rezvehondo. Kwava nemagenerations matsva mamwe anozvikoshesa hongu but achinyanya kutsigira kuti tinyanyo kuridya muhondo yedu yatakarwa tinofanirwa kunge tine ekonomi yakasimba. Saka ndoona kuti gore rinorata va 2018 maelections edu acha votwa zvikuru sei vanhu vakatarisana neekonomi.
Vamwewo vanoti kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo uye kuti sarudzo idzi dzichaitwa nenzira inoonekwa seyakanaka uye yakachena here kuchabatsirawo kuburitsa kuti ndiani achakunda. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.